vasiendesa lovu vanoshanda nesangano reSay What vanoti veruzhinji havana ruzivo nemutemo wekubvisa pamuviri uyu uye vanoti zvakakosha kuti hurumende ishambadze mutemo uyu.
Mutemo uno Termination of Pregnancy Act wakamira zvauri, hauzikamwi nevanhu. Mukusauziva havakwanisi kuushandisa kuti vakwanisi kuva vachibvisa pamuviri pavo zviri pamutemo. Saka tatinokumbira kuhurumende chekuti vanhu vakasaziva kuti pane mutemo unovabvumira nemaconditions vanamacircumstances akati kuti vabvise nhumbu idzodzo zviri pamutemo, vanopedzisira vakunotsvaga dzimwe nzira dzinovaisa panjodzi. Asi mutemo uchitovapo unokwanisa kuti vakwanise kuwana kubvisa nhumbu idzi zviri pamutemo.
Vadlovu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutemo uyu uvandudzwe sezvo wakanyorwa kare kare. Vati mutemo unofanirwa kuvandudzwa uwedzerwewo zvimwe zvingakonzera kuti munhu akazvitakura abvise pamuviri zviri nyore. Vadlovu vati zvinhu zvakadai sekurwara nepfungwa, vane denda reHIV kana urema ndezvimwe zvezvinhu zvingagona kutariswa pakubvisa nhumbu.
Tichibva tati ukamira wakadai mutemo wacho ngausitarisiswa kuti uri kushande here zvaunoda kuti uite nehurumende. Kana uda kutasanudzwa ndeapi mamwe maconditions kana macircumstances atingatarisa kuti makonzidze zviri pamutemo kuti vanhu vabvumidzwe kubvisa pamuviri. So zvakafanira kuti kune denda reHIV rinokwanisa kutariswawo, kune nhau yevadzimai anenge vatingati vanorwara nepfungwa zvinofanirwa kutariswawo kuti vabvumirwe nemutemo. Vamwe vanenge vakaremara vanokwanisa kuti ai inhumba inokwanisa kuitakura nemhaka yekuremara kwangu vava kutariswawo nemutemo. Kune dzimwe nyika vatovapa mberi chaizvo nekuvandudza mitemo yavo kuti iwedzere nokupa mukana madzimai kuti vave nesarudzo panhau yenhumbi.
Vadlovu vatsananguro vakati mutemo uyu sezvauri hautauri zvipatara zvekuti veruzhinji vanogona kuenda kunobviswa nhumbu zviri pamutemo, uye vakati hausungiri vana mukoti kana vana chiremba kuti vabvise munhu nhumbu zviri pamutemo.
Kuti hatina zvipatara zvatinoziva vanhu veruzhinji kuti ichi chipatara chakati ndo chinoti munhu kana aakuda kubvisa nhumbu zviri pamutemo anoenda pachipatara chakati. Chechipiri, tine dambudziko zverekuti mutemo hausungiri vana chiremba kana vana mukoti kuti ivo vakwanisi vabvume kuti vari munhu akauya achida kubvisa nhumbu zviri pamutemo abve abvisa nhumbu yacho. Saka dzimweni dzenguva tona vana chiremba kana vana mukoti vedu vakushandisawo vakuramba kubvisa munhu zviri pamutemo nyangwe atopiwa magwaro kuti iyi nhumbu inofa kubviswa zviri pamutemo. Tinotarisazve futi nhau yekuti hatina maprogramu ehurumende tamboibata nyaya iyi, hatina maprogramu ehurumende yekushambadza zvokuti munhu anokwanisa kubvisa nhumbu zviri pamutemo zvaita sei. Saka inenge guva rinenge rine rekupe kana kuti pacho katingati secret, vanhu havazivi nezvemutemo uyu.
Muzvare Tendaishe Changamire vanorwira kodzero dzisikarudzi pasi pechirongwa cheRight Here Right Now vatsigirawo kuti mutemo uyu uvandudzwe kuwedzera zvingakonzera kubviswa kwenhumbu.
Ndekuti unotaura health risk but unonyanya kutaura physical, hautauri kurwara kwepfungwa, hautauri mamwe maconditions anokavhwa ekuti munhu angadawo kusatakura pamuviri kungoti vana diabetes kana HIV AIDS. Hautauri zvese izvo, vana kensa haukavhi zvese izvozvo. Incest also tinoona kuti incest pachirungu inotaura hama dzepedyo pedyo dzeropa, ndo vangori kungoti vana baba, vana bamukuru, nina wababa, bloodline. Asi pachishona pane hama kungoti mwana watete usingakunzirwe kuva incest pachirungu, but pachishona inenge itori hama.
Muzvare Changamire vanoti tsvagiridzo zhinji dziri kuratidza kuti vanasikana vechidiki vari kurasikirwa noupenyu vachibvisa nhumbu nenzira dzisiri kwadzo.
Maresearch akawanda, tsvagiridzo dzakawanda dziri kutiratidza kuti vanasikana vari kushayika nepamusana penhumbu uye nepamusana pekubviswa kwenhumbu zviri pamutemo. So isusu chiro chedu takatarisa mutemo uyu specifically ndewekuti zvoni tichengetedze upenyu hwemwanasikana especially vari between the ages 10 to 24, because ndo vakanyanya vacho vatiri kuona nemutsvagiridzo dzokubuda kuti izvoni ndo vari kubata pamuviri nezera vari vana vadiki vabata pamuviri ipapo vari kunotsvaga dzimwe nzira dzokubvisa pamuviri apa for kuti vaendeze nechikoro dzimwe nguva okuti vabereki vavo vasazive marizen zaka wand. Sando za chukungo tarisira kutizo ni kana chakata sa mtemo yu uka protecto wana skana kutizo ni wakwanso kisa mnumbu ziripa mtemo then maybe tunito tino zivirir kushaika kurukisa waka wanda waji.
Kunyange zvazvo vechidiki vazhinji vari kutsigira kuti mutemo uyu uvandudzwe mamwe madzimai echikuru anopokana nazvo vachiti mutemo wekubvisa nhomba haufaniri kuti utendedze zvakanyanya kubviswa kwepamuviri vachiti zvinozopa vechidiki kunyanya kusakoshesa upenyu. Mutemo weTermination of Pregnancy Act wakadzikwa nedare reparamende muna 1977 nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.